Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 24 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hama yangu anonzi Melissa, she's my cousin sister. Akangotanga kungokosora, akatanga kungopera simba and she was admitted. Akangotanga ari muclassroom achitodzidza.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinofa necoronavirus muAmerica. Vanhu vakawanda votadza kutenga zvipfeko zvekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus, ukuwo makambani akawanda ombomisa vashandi kuenda kubasa achityira chirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chichidzidza kuAmerica kuAndrews University mudunhu reMichigan, muzvare Melissa Jacqueline Mukutiri vakashaya nezuro mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus. Muzvare Mukutiri vanga vave nemakore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa. Hanzvadzi yavo vatafadzwa Mandaza vari kuZimbabwe vanoti mhuri yavo yarasikirwa zvikuru. Vatiwo amai vavo vanogara kuMichigan vakadzimbirwa nerufuru zvekuti vari kutadza kana kutaura, izvo zvaita kuti vati Studio 7 itaure navamandaza. Muzvare Mukutiri vanonzi vanga vaine chirwere cheasma asi vakazobatwa necoronavirus iyazotora upenyu hwavo. Urongwa hwekuradzikwa kwamuzvare Mukutiri hausati waziviswa. Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 abati vamandaza kuti tinzwe zvaitika.
Hama yangu anonzi Melissa, she's my cousin sister. Akangotanga kungokosora, akatanga kungopera simba and she was admitted. Akangotanga ari muclassroom achitodzidza. Then haana kuzomboita nguva terikiterika akabva ashaika.
Zviri kunzi akashaika nei uye zvaanga ari kupi?
So far zviri kunzi akashaika nemhingirikeni necorona. It's confirmed. Saka akanga ari muhospital Berrien kuMichigan.
Vanga vaine zvimwe zvirwere zvavanga vainazvo here pavanga vasati vabatwa nechirwere chamataura ichi?
Anga aine asthma.
Ikoko vanga vari kudzidza uku mungazivire kuti pane vamwe vakabatwawo here necoronavirus?
Ndatambwa sekudaro.
Zvamira zvakadai, imi sehama muri kuzvitambira sei uyezve mungati muzvare vanga vari kuite chii kuchikoro?
Muzvare vakanga vachiita programu yavo yebiology. Vakanga vachangoti tangei zvavo. Zvinhu zvakaoma chaizvo kuzvitambira, hazvitambiriki. Hazvi kunyatsotambirika zvakanaka, hazvi kunyatsoita zvakanaka.
Tipeiwo nhoroondo yekuti vakasvika iko kuno kuAmerica riini uyezve kuti vari kuno kuAmerica vari kutambira sei mashoko aya, vakashaya riini?
KuAmerica vakaenda ikoko 5 years ago. Vanga vachidzidza zvavo ikoko, vanga vatosetled zvakanakisisa. Then variko ikoko zvinhu zvakatooma chaizvo chaizvo zvekutoti ndisaka vatokundikana kutaura neni, vanditi nditaure neni. Hazvina kutombovamirira zvakanaka.
Vanga vane makore mangani muzvare uyezve mhuri yavo yanga yakakura sei?
Ivo vakanga vaine 19 rino rindirogore ravaitena 20 vafanirangwa chitena 20 gore rino saka mhuri yavo baba vakafa baba vakashaya makora akatikuta adarika saka izvozvo vanga vachigara naamai then a big brother and a little sister
mungazive here kuti urongwa hwekuradzikwa kwavo hwakamira sei pari zvino
pari zvino hapana urongwa hwanga hwati hwabuda because they are yet to decide kuti vachaita zvekumuradzika here vachaita zvekupisa chaizvo chaizvo then kana kuri kuradzika pane imwe nyaya futi yekuti vacharadzikira ikoko here or they will repatriate the body yoenda kunoradzikirwa kuzimbabwe
avo vanga vari vatakudzwa mandaza hanzvadzi yemufi vachitaura vari parunare namavhelas musanganya uye westudio 7 vari kudomboshava kuzimbabwe Veruzhinji vanoti havasi kukwanisa kutenga zvinhu zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere checoronavirus zvakaita semamaski nemagrovhosi apo vanenge vachiita mabasa akasiyana-siyana kwavanosangana neveruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi inoratidza kuti zvitoro zvemishonga zvishoma zvine mamaski aya zviri kuatengesa nemari iri pakati pemadhora mana nemadhora mashanu ekuamerica inova mari iri kunzi neveruzhinji havakwanisi kuiwana. Mumwe mutengesi wemumugwagwa anotengesera panzvimbo ye5 Avenues vakuda kwashe chimuti vati kunyange hazvo vachiziya kukosha kwekuzvidzivirira vari pabasa ravo vati mamaska ari kudhura zvakanyanya. Vachimuti vati dai hurumende ikakwanisa kuwanisa veruzhinji zvekudzivirira izvi.
Hatisi kukwanisa kuzvitenga zvinhu zvana zvekupfeka zvacho. Mapurisi hazvina zvekutotaura ukatopinda mufamasi utonzwa mamurozi ma4 years ma3 years saka manje hatinatsanoti hatingambozvikwanisi. Sangoti ingotipo zvinhu zvacho namahara topfekawo.
Vamwewo amai vasina kuda kudomwa nezita vanga vachitengesawo mumugwagwa nemwana achiri kumwa mukaka vaudza Studio 7 kuti nhamo ndiyo inovasunda kuti vaende kubasa nemwana mudiki munguva ino ine chirwere checoronavirus.
Isu zviri kuita kuti tishande tisina tiri kushaya dai tinazvo taitopfeka izvozvo tine vana mustreet handiri mukuzviona kuti tikagara kumba tinodyei zvinhu zvakatooma.
Mumwe mutyairi wemataxi vadine kagande avo vanga vakapfeka mask vaudza Studio 7 kuti vari kupiwa mamaski aya nekambani yavanoshandira sezvo vachishanda nevanhu vakawanda vakasiyana-siyana.
Kutakura vanhu vakasiyana-siyana hauzivi kuti vanotakura pamwe ane vhairasi or haana.
Studio 7 yasangana namuzvare takudzwa mbofu avo vanga vachitenga maski vakati vakatyamadzwa nemutengo wemadhora mana ekuamerica. Vakurudzirawo hurumende kuti iwanise zvekudzivirira izvi pachena. Izvi zvatsigirwawo namuzvare Tariro Mbofu.
Ndashamisika pandapinda mufamasi ndichiona maski chinzi $4. You know zvandirwadza nekuti ndafunga kuti ko people vemalow classes vanozoita sei vachisvika vachiona maski ye4 US. Apa ivo vanenge vachitodawo kuita sei kutobvisawo chirwere chekorona. Saka mamaski aya ari kufanira kupiwa mahara nehurumende kumunhu wese.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakakurudzira vanotengesa zvinodiwa pakudzivirira chirwere checoronavirus kuti vatengese nemitengo yepasi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti pane urongwa here hwokuona kuti zvekudzivirira chirwere checoronavirus zvichawaniswa here nehurumende sezvo gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo zvine chekuita neurongwa hwehurumende vakati vaMoyo ndivo vanokwanisa kutaura panyaya iyi. Chirwere checoronavirus chinonzi chakabata vanhu vaviri chete munyika asi mumwe wacho Zororo Makamba akashaya nezuro. Chirwere ichi chauraya vanhu vanopfuura zviuru gumi nezvitanhatu pasi rese, uye vanhu vanovavarira kusvika zviuru mazana mana vabatwa nechirwere ichi, icho chakatanga kuchaina gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mamwe makambani emafoni pamwe nemabhanga ari kukurudzira vanhu kuti vaite zvekubhadhara zvinhu mukutenga kana kutengesa vachishandisa zvikwanisiro zvepadande mutande kana kuti online transaction senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mugari wemuguta reGweru, Mzvare Noziporutsate, vanoti kanzuro yavo haikwanisi kupa vagari mvura yakachena rinova dambudziko guru panguva ino.
Riri dambudziko guru kwete muguta redu reGweru bedzi, asi munyika ino yeZimbabwe. Ndinokurudzira zvakanyanya kuti vatungamiriri vedu vemadhorobha namatunhu vawane nzira dzokuendesa mvura kuvanhu munharaunda dzedu dzakasiyana siyana. Zvinobetseredza zvakanyanya pakuchengetedza utsanana huri hwouri kudiwa kuti utachiona uyu wecoronavirus husapararira pakati pevanhu.
Mumwe mugari wemubulawayo, Mzvare Nozipomoyo, vanoti dambudziko remuguta mavo riri kuwedzerwa nekuti madhamu haanawo mvura yakakwana.
Tine mawater rationing iri kubva pacouncil. Council yataura kuti madhamu haina mvura toziva. Saka this is now issue yekuti government iwone medium to long term solution.
Vaprecious Shumba vanoshanda nesangano reHarare Residents Trust vanoti muHarare sekune mamwe maguta nemadhorobha ari munyika vagari vakawanda vawane mvura yakachena yakakwana.
Zvicharemera vazhinji nekuti vanenge vasina mvura yacho. Ukupa vanofanirwa kushandisa zvimwe zvinganzi masanitizers. Wazhinji wavo havakwanisi kuti vatenge mumashops nekuti anodhura. Saka tiri kutarisira kuti kanzuro ichange ichiona zvaingaite kuti iwanise vagari mvura yakati wandei.
Meya weguta reGweru vaJosaya Makombe, vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe, UCAS, vanobvuma kuti makanzuro akawanda munyika ane dambudziko guru rekutadza kupa vagari mvura yakakwana, uye vanoti izvi zvinogona kukanganisa pakudzivirira zvirwere.
Tinokurudzira maguta ose kuti azame kushanda nepaanokwanisa napo kupa vagari mvura kuitira kuti chirwere checoronavirus chirege kuwanda munzvimbo dzedu kana kuti maguta medu.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Mutevedzeri wava Moyo, amai Marian Chombo, vakataurira Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemumadhorobha nekupa makanzuro mari pasi pehomwe yekuendesa masimba kumatunhu. Vakambo vemutevedzeri wegurukota rezveutano vari nhengo yebato rezanu PF, Dr. Edwin Nguti, vanoti hapasati pave neongororo inoratidza kuti kushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta nemumadhorobha kungakanganisa zvakadii kurwisa kwechirwere checoronavirus. Asi vanobvuma kuti mvura yakakosha zvikuru pakuchengetedza utsanana, izvo zvinobatsira kurwisa zvirwere.
Chirwere ichi kuyapa chaita chofanira kutoshandiswa semukana wokuti tivandudze kucheneswa kwemvura nekufambiswa kwemvura kuti isvike mudzimba yakawanda yakakwana uye yakachena.
Munyori wezveutano mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha rinozikanwa nezvaro zvikuru, asi makanzuro anofanirwa kuedza zvose zvaanogona kuwanisa vanhu mvura kunyanya panguva ino.
Toda kukurudzira madhorobha yedu number one kuti vakwanise kutiwanirawo mvura vachiisa mabhauza sezvatakaita muna 2008-2009 paya patakaita chirwere chekorera chakapambira madhorobha mazhinji. Chechipiri, masanitizers tunozva kuti anoshanda kuuraya utachiona mumaoko edu, asi anoda kugara achingoshandiswa nguva diki imwe neimwe. Haasi kuwanika nyore nyore masanitizer acho ende ari kudhurira vanhu.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyanzvi mune zveupfumi inoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika, haiwoni makambani emunyika achikwanisa kugadzira zvikwanisiro zvakaita sezvekuvharisa miromo nekumeso kana kutuma mask zvekuzora zvinouraya utachiwana kana kuti masanitizers kana mbatya dzinodzivirira izvo zvinodiwa mukudzivirira kutapuriranwa pamwe nekuparadzirwa kwekutachiwana wecoronavirus. Vamasimba kuchera avanoshanda vakazvimirira vanoti makambani akawanda emunyika haasi kukwanisa kushanda zvakakwana uye vanhu vakawanda vave kuzvishandira izvo zvinoderedza uwandu hwezvinhu zvave kugadzirwa nemakambani. Nyika dzakawanda dzine dambudziko rechirwere checoronavirus kusanganisirawo America. Nyika dzakawanda dzine chirwere checoronavirus kusanganisirawo America dziri kushema nekushaya zvekuzvidzivirira nazvo mukutapurirana kwechirwere ichi zvokuti mamwe makambani anomika doro muAmerica ave kutobatsirawo kuburikidza nekugadzira hand sanitizer. Nyika zhinji kusanganisirawo Zimbabwe dziri kutowana rubatsiro kubva kuChina iyo iri kutumira zvekushandisa izvo zvinonzi nevamwe zvinogona kuzononoka kusvika kwazvinenge zvichidiwa nekukasika. Mukukuseya nezvenyaya iyi taita hurukuro navakuchera.
Zimbabwe iri parumananzombe chaipo takatarisa kuti zvizhinji zvainoda protective gear zvinenge zvichibva kunze kwenyika. Makambani emuno handifungu kuti pane ane kapasiti yekugadzira zvine zvine uwandu hungadiwa kuri kuti chirwere chatekeshera muno. Panenge pachitodiwa rubatsiro. Zvino takatarisa kuti dzimwe nyika dzakatopfugamawo dziri kutotambudzikawo nekuva nezvinovakwanira. Pachanetsa ipapo muno mumachona kuti zvikwanisiro zvinge zviripo tichatora nguva refu makambani haana mari yekuti angati zvigadzira zvinhu zvazvo zvinobva kunze. Apa zvinhu zvakawanda hazvisi kufamba kubudikidza nendege nezvikepe zvisisiri kufamba. Saka matambudziko akatarisana neZimbabwe kuri kuti chirwere ichi chatekeshera akakura zvisingaiti.
Asi kava kuchera, hurumende iri kuti ine udzamu hwekuti inge ichiwana zvikwanisiro zvinodiwa pakudzivirira kupararira kana kutapuriranwa kwechirwere ichi. Tingati here vanga vakaunganidza vakachengeta kana muchiti dambudziko riri pakuti zvinobva kunze hazvisi kukwanisa kunge zvichiuya munyika?
Zvinokwanisa kudaro kuti vane zvavanazvo, asi maonero atiri kuita kuti kutekeshera kuri kuita chirwere ichi chero nyika dzine zvakawanda dzakasimukira dziri kuremerwa. Saka handifungi kuti zvavanazvo zvinokwanisa kuzokwana. Takatarisawo futi kuti dzimwe nguva zvinenge zviri pazvinenge zviri muwarehouse iri muHarare chirwere chikatekeshera chikatanga kusvika kuna Nakolilima, chikatanga kusvika kucholocho, chikatanga kusvika kuchipinge, chikatanga kusvika kunembudziya. Kuti vanozokwanisa here kuti zvinhu zvienda ikoko nenguva uye nekukasira, handifungi kuti zvinokwanisa kuita.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadzikisa uwandu hwevanhu vanobvumirwa kunge vachiungana panzvimbo imwe chete kubva pazana kuenda pamakumi mashanu, zvichireva kuti zvaakuisawo parumananzombe makambani anenge aine vanhu kana vashandi vanodarika makumi mashanu. Tingaonawo here makambani iyaya emuZimbabwe ane vashandi vakawanda achizoenda kuti vamwe vashandi vange vachishandira kuZimba?
Pane makambani makuru anokwanisa kuita izvozvo zvekuti vanhu vange vachishandira kubva kumba, asi takatarisa kuti formal employment yedu ine less than 15% yavanhu. Kuti vanhu vagare kumba handione zvichinyatsa kuita. Takatarisa yatingati structure yeekonomi yedu.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Nhasi tiri kupeta hurukuro yedu nemunyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva nezvechirwere checoronavirus. Tiri kutarisa nezvekurudziro yakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vanhu vasaungane mukuedza kumisa kutapurirana kwechirwere checoronavirus. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Mahomva nedzimwe nzira dzekumisa kupararira kwechirwere ichi.
Isu tinoti isu tiri kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti musangokwira kwira ndege muchienda kunyika dzine chirwere ichocho, kana pasina zvingati zviri important zvokuti mufambire garaiko mba kwenyu. tiri kutiwo zvakare musango mhanye mhanye muchingoungana ungana mune magurupu sevanhu vakawanda wanda nekuti zvinogona kukurudzirwa kusipreda kwechirwere asi tiri kuramba takazvitarisa zvakare asi chokwadiwo tinenge tichingoitiwo sekukurudzira kwemunoita kugezai mako nemvura nesipo hotserai makavhara miromo zvese izvozvo tichingokurudzirawo futi kuti musaende kune nyika dzine makesi dziyo kana muchigona tichingokurudzirai zvakare kuti musaungane ungane magurupu avanhu vakawanda wanda kuitira kuti tidi tasipreda chirwere kana painewo munhu anenge agona unga aripo akabva kwachiri
tichitarisawo izvo zvipatara zvemunyika zvakagadzirira here kutora vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichochi uye ndezvipi zvamungati ndo zvakagadzirwa basa iri
takagadzirira hongu asi sekutaura kwendamboita tichiri kungomhanya mhanya nekutsvaka mari dzekuti tibatsirikane kuti tiimprove kuti tinyatso kutigadzirire kuenda pamberi nekuti munhu wese anotozvirya kuti isino Zimbabwe ikonomi yedu iri kutinetsekanei saka zvechokwadi zvinenge zvichingoreva kuti kana machipatara edu ari kutinetsekanei asi hazvirewi kuti tinotadza kugadzirira but tinogadzirira nezvatiinazvo izvozvo tichingoshandawo nazvo kuti zvidi zvitibatsire asi ndoda kutanga ndakutaurirai kuti tinoda kuti titondedzane kuti chirwere ichi hachina chinototi tingatiko wanogona kunge wachiona hawarwari wachibva wanosvika pakufa zviri kunzi nemaexperiences ari kuitwa kunaana china kuchakatanga 80% over 80% wanogona kunge wachibatira wanotopora wasina kuonekwa wachida kuwadzimiswa muchipatara kana kuti warapwe nezvinhu zvepamusorosoro zvezvinonzi maicu ende zvakangodaro daro saka tiri kutaura kuti tiri kunangana nenhamba dzevanhu vashoma shoma vanenge wazoona vanenge wauda kuti wazoonekwa muzvipatara macentral hospitals kana kuti mumaicu saka kuti ndichidzoke kumubvunzo wenyu wekuti takagadzirira here hongu takagadzirira asi tiri kuedza kuzvitrengena
munyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 Zimbabwe Congress of Trade Unions nhasi yakurudzira hurumende kuti imboti vanhu vose vamire kuenda kubasa kunze kwevane mabasa akakosha senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chatouraya munhu mumwe chete muZimbabwe asi mamwe makambani nemapazi ehurumende kusanganisira matare edzimhosva atotanga kuita izvi Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vashandirwe munyika vakaudza vashandi vavo kuti vasauye kubasa kutanga nemuvhuro nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checoronavirus icho chakonzera kusagadzikana munyika dzakawanda pasi rino. Vari kunzi vambomira mabasa kwemasvondo maviri vanosanganisira vashandi vemaindustry vemudzimba uye vemasangano akazvimirira oga asi gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti ivo havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi kana isati yataurwa nemakurukota ehurumende vachitiwo muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vane chitsvambe chekupa nyika gwara rekutora
nyaya yeCOVID-19 yakaitwa national disaster nemukuru wenyika zvizhinji hatingazvitaure tiri palevhel yeministry imwe chete zvaakutoda coordination yakasimba ichiliadwa neavo vagara vachilida panyaya dzemanational disasters
mutungamiri wesangano revashandirwi reemployers confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vatenda kuti mamwe makambani ambomisa vashandi basa.
Makambani ari kutora matano akada kufanana asi tichigaidwa nepronouncement yakaitwa negovernment yekuti titwaye kudzivirira chirwere ichi tinosanganisira kuti vanhu vasanyanya kufamba-famba kere.
Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo.
Ichokwati kuti maorganization akati siyanei anaunsa kana kuti atora mameasures achiti vari kuedza kuprotekta kana kuti vashandi kuti chirwere ichi chipararire. Saka ichokwati kuti maorganization akati wandei ati kuvashandi masondo mairi, masondo matatu, mamechaza akati siyanei depending makambani.
Tabunza Dr. Murefu kuti vashandi ava varikubhadharwa here? Asi vamoyo vati havana chokwadi chekuti vamwe vashandi ava varikubhadharwa mari.
Vamwe hatisati tanzwa nyaya yekuti vachabhadharwa here, havasi kubhadharwa here, hazvisati zvabuda. Asi tine ruzivo nemamwe maorganization anenge achiti aiwa tinobhadhara panguva vanenge vasipo, nenyaya yekuti vashandi vanenge vachikwanisa kudaidzwa, tingati critical staff, panenge pataona mamwe matsamba anenge achiti critical staff vanofanira kuvava vari available pavanenge vadaidzwa. Zvinoreva kuti makambanizi ari kutora madhano akasiyana-siyana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati iri danho rakanaka chose kuti vashandi vakawanda vanzi vagare kumba.
Maonero ndeyekuti tikangoti chinhu chakanaka tichitarisira nyaya yekuitira kuti kudzivirira tikangoti denda ravapo iri recorona virus. Saka zvinhu zvakanaka nekuti vanhu vakange vachienda kumabasa vachisangana kunzvimbo dzinowanda ruzhinji, inobva yapararira nenyika yese.
Asi vati vashandi ava havafaniri kubva vagumurwa pamabasa.
Zvatinotarisira kune rimwe divi ndezvekuti makambani ese anenge ati vashandi vatange kuenda kumba kana kuti vambogara kumba vasazoshandisa mukana iwoyozve kuti vanhu vabva vanzi vagare kumba zvamuchose. Uye hurumende yedu tinenge ichitarisirawo kuti inge ichiita mamwe mazano ekuitira kuti avo vese vanenge vaendesa vashandi kumba kana kuti vanenge vamisa kushanda kwemishina yavo kana kuti production varambe vakachengeta vashandi vavo, vasavaendesa kumba. Hurumende yotarisawo zvimwe zvinhu zvakaita kunge matax cuts ekubatsira kuitira kuti vashandi varambe vari mumabasa, nekuti tinoona kuti nyika yedu yakaomerwa.
Nyika dzakaita sechina, Italy nemamwe matunhu muamerica dziri kuti vashandi vasaende kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Rwanda ndiyo nyika yekutanga muafrica kuudza vanhu vayo kuti vasaende kumabasa uye kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka itimpinde mchirongwa chedu chewe chidiki che The Connection. Nasi Maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa, tichange tichiendera mberi tichizeya nyaya yezvechirwere checoronavirus. Icho chatekeshera pasi rose, chatichatora upenyu wemunhu mumwe chete kuZimbabwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu pamusoro pecoronavirus. Zvisinei, mure Zimbabwe, ngatisangane muchirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, Nasi Maneru na 8 PM.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musere nhau dzanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinofa necoronavirus muAmerica. Vanhu vakawanda votadza kutenga zvipfeko zvekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus. Makambani akawanda ombomisa vashandi kuenda kubasa achityira chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda bako VOA Ndebele.